Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kumiguru 24/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mumiriri wemabhuku Tafara mudare reparamende vaJames Chidhakwa vakapambwa nekurohwa zvakaipisisa nezuro nevanofungidzirwa kuti vasori. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira muSouth Africa zvichishora hurumende yenyika iyi nekutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vanhu mazana manomwe vanonzi vafa muGaza kubva nezuro mushure mekubhombwa neIsrael. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinobva kumapato ezvematongerwo enyika anopikisa nemasangano akazvimirira oga zvaratidzira zvichishora zviri kuitwa nemutungamiri wenyika iyi Vasiri Ramaphosa nebato ravo reANC zvekutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avari kupomerwa mhosva yekubirira sarudzo nekutonga nedemo. Zvizvarwa izvi zvanga zvichifamba mumigwagwa zvichiimba uye zvaendesa tsamba yenyunyuto kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika zvichikurudzira kuti South Africa isapesvedzere Zimbabwe kuita zvakaipa. Vanga vachifora vanosanganisira veCitizens Coalition for Change South Africa, Crisis in Zimbabwe, Not My Name neSADC Citizens Democratic Society. Vanhu vakawanda vari kutiza muZimbabwe vachienda kuSouth Africa kunopotera kana kutsvaga mabasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaJerry Chauke vesangano reSADC Citizens Democratic Society uye vari nhengwe yebato rinopikisa reCCC kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi tanga tine kuratidzira paDERCO, Office of International Relations in South Africa, tiri vebato reCCC.
Chinangwa chikuru changa chiri chei?
Tachitarisira nekunyunyuta neinterference iri kuitwa neSouth African government nebato rinotonga reANC, kunyanya Secretary General wavo Vafikile Mbalula naPresident Cyril Ramaphosa vari kunyanya kupinza mino dzavo nekutongwa nemusarudzo dzedu dzakapfuura dza 23 August 2023. Vakaindoza, vari kuindoza munhu ataluza maelections vanova ivo vaMnangagwa. Vakadarozve munhu anowanikwa ari pakukurudzira kudzimba kwezvizvarwa zveZimbabwe muno muSouth Africa, asi apa varivo vakukonzera kutambura kwavo kunyika yeZimbabwe.
Makwanisa here kuzvisvitsa kuofisi yavo kana kwavari?
Takwanisa kuzvisvitsa kuofisi yavo International Relations, vaunza mumiriri wavo auya kuzotambira zvinyito zvedu.
Tarisiro yenyu yochiva yekuti kudini kuseri kwekutambirwa kwazvo?
Vanofana kutaridza kuti ivo vasiyana nekupindira nezvematongerwo enyika yeZimbabwe, uyezve vanofanira kuwanikwa varipo pakukurudzira kuti bato reSADC rizadzikise marecommendations avo pasamiti yavo iri kutevera.
Zvikasabuda sekukumbira kwamaita, matanho amunotarisira kuzotora ndeapi?
Tiri kutarisira kuti kana zvikasabuda izvozvo, tiri kutarisa tichazodzoka futi kuofisi kwavo ikoko tizotarisira zvakati simbei. Taedza kuti tikokorodze vamwe vedu vese, maZimbabwe vedu ese ari kutambura muno muSouth Africa, tizotarisira futi kuofisi yavo iyoyo. Tiri kuzvipira futi kuti tichandotarisira futi kuofisi yavo yeSADC kwavachange vaine musangano wavo iyoyo.
Nengo yebato rinopikisa reCCC vaJerry Chauke vari parunare kupretoria South Africa na Ivan Zininga wa Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan Zabato munyori anoona nezvegwara remusangano muzanu PF mudunhu reCape Town, Dr. Philip Kamtefa, kuti tinzwewo maonero avo.
Aiwa, hazvishande, zvino hazvishande, they even tried it here in this side in Cape Town, vakasungwa, saka it's a toothless dog barking, saka it's a waste of time. They are wasting and nobody is going to entertain them because my elections were done and dusted. And now what we want is that as Zimbabweans we must unite. And then we must stand with one voice to encourage and bring development in Nikaid, not this all this nonsense.
Ngati tariseiwo kuti imi munoona sei zvichemo zvavari kuchema nazvo mukuratidzira kwavaswera vachiita uku sei vana veZimbabwe.
Those guys are sponsored. You know, some guys who sponsor those guys, they give them some little bit of cash and say, go and make some noise. But nobody's going to listen to them. They are not even registered to vote. They never voted. You know what you are, but there's nothing they can do.
Imi zvamuri kudzingirira naona zvo ndezvipi se vanhu vemusangano weZANU PF vari kunyika yeSouth Africa.
Tinokurudzira kuti vana vari veZimbabwe vari kuSouth Africa, potai muchienda kumusha, muchinoita develop kumusha. Development inodiwa kumusha. You know, that's why we find out kuti one thing yatasiyana nevachena. What they were doing, they were milking African resources, developing their countries. But you see, so now, when we go abroad, now we forget about our country, which is wrong. So we must, whether we're in diaspora, we must work, not forgetting home. There's a lot of business opportunities in Zim. And people in Zim, they are making money. They are making money in Zim. So, Kamariga Wawana, invest in Zim. Maria Wawana, invest in Zim.
Munyorano naneje gwarare musangano mubato reZANU PF mudunhu reCape Town kuSouth Africa, Dr. Philip Kamtefa, vari parunare kwakare kuCape Town na Ivan Zininga weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudzidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo yeLuyt Masocha vanodzidzisa paDeVry University muno muAmerica vari kukurudzira Zimbabwe kuti igare yakagadzirira kukanganisika kweupfumi zvichikonzerwa nehondo pakati peIsrael neHamas. Vari kuyambira kuti hondo iyi inogona kutanga kupararira mudunhu rose reMiddle East kana Israel yakaenderera mberi nekutumira mauto kupinda muGaza. Hurumende yeAmerica iyo yakatotumira ngarava dzehondo kuMiddle East uye ikati mauto ayo agara akadzipakatira iri kupomera Iran mhosva yekubatsira Hamas. Asi Iran iri kuramba zvipomerwa izvi. Bazi rezveutano muGaza Strip rinoti kubva nezuro kusvika nhasi kwaurayiwa vanhu mazana manomwe nemauto eIsrael. Vafa muGaza neWest Bank vadarika zviuru zvishanu nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 5791 kubva zvakatanga hondo iyi. MuIsrael vanhu vafa chiuru chimwe nemazana mashanu kana kuti 1500. Zvimwe zvikwata zviri muLebanon, Syria neYemen zvatotanga kurwisana neIsrael. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata muzvinafundo masocha.
Hondo yekuIsrael neHamas inogona kuvhiringidza chaizvo upfumi hweZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose, nokuti pari zvino tinoona kuti Israel iri kurwisa chaizvo ino urongwa kwokuti itopinda muGaza. Zvinova zvino zviri kutsamwisa Irani neHezbollah iri muJordan vatotangavo kukanda makobvu namatete mashoko pamwe chete neHezbollah kutokandana mabhambo.
Zvamira zvakadaro, maonero enyu ndeyekuti hondo iyi ichafamba sei?
Pari zvino maonero atiri kuita ndiwo kuti hondo iyi inogona kunge ichaspreda kuMiddle East kwose. Nzvimbo iyoyo yekuMiddle East inosanganisira vana Saudi Arabia, Jordan, Iran, Iraqi, vana Israel, kunobva mafuta epetro nedizeri. Saka zvinowanza zvavhiringwa izvozvo mafuta nedizeri, mapurize acho otanga kukwira. Kungokwira chete kuri kuita mafuta epetro nedizeri kukwidza zvino munyika zvinenge zvinozobva zvichivhiringa ufumi hwenyika. Sekare handi hondo yoga iri kuitika iri kuvhiringa ufumi hwenyika. Tinoziva kuti kuRussia nokuUkraine kuri kuindira hondo mberi kwaiwanikwa vana fertilizer vana gorosi zvaakunge zvisati zvichafamba zvakanaka.
Zvamira zvakadai zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadzirike nyanya muZimbabwe panyaya yeupfumi?
Tisamagariro andigara nichitaura kuti zvikonzero zvose zvehondo hazvifaniri kunge ari maexcuses angapiwa nevehurumende kusakwanisa kuvandudza upfumi hwenyika yeZimbabwe, nokuti handi Zimbabwe chete inoafektwa nehondo idzi.
Senyanzvi yezveupfumi, munofunga kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzingagadzirire sei zvatingaone zvichizobva kunzvimbo iyoyi yeMiddle East panyaya yekuti upfumi hwemunyika dzavo husaondomoke panguva iyi yehondo?
Isu pachedu tinofanira kunge tiine masolution edu kuti kana zvakati zvikaitika tinozvifambisa sei. Pasina hondo yeHamas neIsrael iyoyi, ufumi hweZimbabwe hwaingoremera vanhu. Saka kuti tizopomera hondo iyi kuufumi hweZimbabwe ndo zviri kuvhiringa ufumi hweZimbabwe, handioni kuti chingava chinhu chakanaka.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University muno muAmerica vari parunare kuOhio naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Ongororo yakaitwa nehofisi yaAuditor General yemashandisirwo akaitwa mari dzekusimudzira matunhu inoratidza kuti makanzuru mazhinji haana kushandisa mari idzi zvakanaka, uyewo dzimwe nguva hurumende yaitotadza kuapa mari dzacho. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravachangoburitsa vakafanobata chigaro chaAuditor General amairi yakujinga vanoti zvimwe zvirongwa hazvina kutomboitwa nekuti makanzuro ainge asina kutombopiwa mari kunyange mari idzi dzaive mubudget. Vanoti semuenzaniso kubva muna 2019 kusvika muna 2021 kanzuro yeHarare yainge yakaronga kuita zvirongwa makumi maviri nezvinomwe, asi zvirongwa zvishanu chete ndizvo zvakaitwa. Vaive meya veHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakakundikana kuzadzikisa zvimwe zvirongwa zvavo nekusapiwa mari.
Mari yacho inenge isina kutobvuya. Mabudiri anoita mari yacho kazhinji kacho imi munenge muno program mataura program iyaiya vanobhadhara mari ikoko.
Panyaya yekuti vaita zvirongwa zvisina kubvumiranwa mukanzuru, vamafume vati izvi zvaiitika zvakanyanya asi vachina kurira hurumende nyoka mhenyu.
Ivo ndivo vanopinda sehurumende muhurongwa hwatinenge tisina kuwirirana. Kana vachitita tisina kubhajeta ndoo zviya zviya zvaitengwa nehurumende mafaya tenda nemamwe mapampu emvura, mari iyoyo haina kana kumbosvika kunoka government. Yakangotorwa kubura guru rehurumende nemakonzo akanga achitora ari kuhurumende. Inyaya yokuti makonzo awa ndiwo anogara padura renzongo.
Auditor General vanotiwo mamwe makanzuro asina kushandisa mari idzi zvakanaka anosanganisira masvingo neruwa, uye mamwe akaita sekusile lupane aitora nguva inodarika mwedzi mitanhatu asati ashandisa mari dzaainge apiwa. Auditor General vashorawo bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu iro vanoti rainge risiri kuongorora kuti mari idzi dzaishandiswa sei. Vanotiwo kushayikwa kwemutemo unoona nezvekushanda kwemakanzuro ematunhu kana kuti maprovincial councils ndiko kuri kuita kuti mari idzi dzisafambiswa zvakanaka sezvo pasina anoongorora kuti dziri kufamba sei. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari muHarare recombined Harare Residents Association varuben akili vaudza Studio 7 kuti zvabuda mugwaro raAuditor General ndo zvavagara vachitaura sevagari.
Asi vaita zvakanaka, tingati vakafushinura zvinhu izvi vakazvisa pachena. Nechikonzero chekuti zvinoita kuti tibatsirikane kuti hurumende yedu ive nenderera mberi, uyezve mafambisirwo emari dzetingati dzedevolution idzi dzive dzinofambiswa zvakanaka.
Vatiwo hurumende haisiriyo inofanira kutara kuti mari dzedevolution dzoshanda sei sezvange zvichiitwa nevaive gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti zvaburiswa naAuditor General zvinoratidza mamiriro akaita zvinhu mumapazi ose ehurumende.
Inongo sign, it's a signal yekutoratidza kuti hakusi ku Ministry of Local Government chete. Zvakureva kuti hatina ma institutional framework yekuita follow up ma projects, nekuita monitor, nekuita evaluate ma projects. Zvichireva izvo kuti mari dziri kungodyiwa zvisina follow up.
Tinokwanisa kunzwa divi rebazi rezvimatunhu sezvo mutauri webazi iri vaGabriel Mashora vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Bumbiro remutemo wenyika rinosungira kuti zvitikamu zvishanu zvebhajeti rese renyika zviende kumakanzuro ekumaruwa nemadhorobha kuti mari ishandiswe pazvirongwa zvebudiriro zvakaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena, kuvaka zvikoro nemakirinika nezvimwe. Bazi rezvemari rakatanga kupa makanzuro mari iyi muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Varimi vechidiki wakawanda munyika vanoti kunyange vanga vaine tarisiro yegohwo rakakura mwaka wekurima uno, chishuo chavo chave kupwa setsime sezvo vachiri kumashure negadziriro dzavo dzekurima. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti vari kusangana nezvipingaidzo mukuita basa ravo, izvo zvinosanganisira chizivano pakuwaniswa zvekurima nehurumende, kunonoka kupiwa mbeu uye kushayikwa kwezvikwanisiro. Murime wechidiki wekumateta 2 munzvimbo yeGokwe, vaWillard Mutoti, vanoti mbeu inowaniswa vanhu nehurumende haisati yasvika mudunhu ravo.
Mbeu haisati yauya, vakapuwa vanhu mafertilizer. Vakapuwa vanhu mafertilizer vanhu vanga vari mumagurupu, vakanyorwa mumagurupu. Anga ari magurupu ekunzi vanhu vachere makomba here, vandopfumvudza here. Saka vamirira mbeu yacho, minoti ichauya rii. Ndonyaya hombe iriko kunoku.
Asi mumwe murimi wechidiki wekumhondoro ane mukurumbira vaTerence Maposa vanoti vagadzirira havo kurima mwaka uno.
Vamwe vakaita seni takatoisa dzimembesa pasi nezvatakaudza nevei vanoona nezvemamiriro ekunze kuti mvura inogona kuita shoma. Saka tikungoedza kuti kuda mbesa dzekutanga ndo dzinogona kuita. Asi kana yafuti yezvinezvi tinongopa mhare zvakare kuitira kuti tisingazivi kuti dzatadzvara pekutanga o pekupedzisira ndedzipi dzichaita. Asi gadziriro ndingati dzapa chidanho chepamusoro nekuti ndiwo mwaka wacho wekurima. Saka zvese zvinoda kuti zviitwe nekuiswa panzvimbo, ndingati zvapo kwandiri uye nevamwe vakanditenderedza kunharaunda yedu.
Mumwe murimi wechidiki zvekare achitungamira sangano rinomirira varimi vechidzimai vekumaruwa reZimbabwe Land and Agrarian Network, amai Nyasha Chiwawirwa Murize, vanoti mbeu yadhura samare zvichakanganisa vechidiki vakawanda vanoda kurima.
Semenza musungati kuti 25 kg MS seed iri kutangira pamarineta iyo $80 kusvika $100 zvichienderana nekuti yatengwa kupi. Asi tichasamaridzi tinoti varimi vazhinji havadzikwanisi nekuda kwokuti kunyange pamupa vanotengesa zvinhu zvavo havakwanisi kuwana return kana kuti value inozokwanisa kuti zvekare kana vange vakuda kutenga mainputs vange vachizokwanisa kutengawo kunyange muzvitoro zvinotengesa mainputs akasiyana siyana aya.
Wechidiki anoona nezvekubuditswa kwemashoko kusangano reHill Zimbabwe vatapiwa naShechiriga vanoti pane rusarura ruri kuitika pakupiwa kwembeu yehurumende.
Varimi vari kumaruwa vanga vawana batsiro huru chose nekuda kwekugovewa kwembeu nezvimwe zvokurimisa. Asi chirongwa ichi chasvibiswa nokukanganiswa nekuda kwekumbunyikidzwa uye kunyimwa zvikwanisiro kuri kuitwa avo vanozivikanwa kana kufungidzirwa kuti vanotsigira mapato anopikisa. Izvi zviri kuitwa nevatungamiriri rebato riri muhurumende hazvisi pamutemo uye zviri kukonzera kupokana nekuvharirwa panze kwevechidiki vane simba nepundutso yekugona kurima.
Munyori mubazi rezvekurima vaObert Jiri vabatisa Studio 7 pasi sezvo vanga vavimbisa kupa muono webazi ravo pazvichemo zvevechidiki ava. Asi mudhumeni mukuru kukambani yembeu yeSidco, amai Wendy Madzura, vanoti vechidiki ngavagadzirire zvakazara kurima zvine mutsindo gore rino.
Tode kukurudzira varimi vechidoko nyika yose vanorima ndima dzakasiyana siyana kuti ngatiitei chipatapata kugadzira minda kuita land preparation panguva ino yemwaka. Tochienda isusu panyaya yesarudzo yezvirimwa. Tinokurudzira vechidiki nevarimi vamwe vose kuti dei vari vasarudza mbeu zvine hungwaru. Kana varimi vedu vachinge vasarudza mbeu nezvirimwa zvine hungwaru, vanokurudzirwa kuchizodyara nemwero kwavo nenguva kwayo kana mvura inokwana kumeresa nekuburisa mbeu ichinge yanaya.
Sachigaro webhodhi resangano reAgricultural and Rural Development Authority vaIvan Craig vakurudzirawo varimi vechidiki kuti vazogona kuchengetedza mbesa dzavo kana dzaibva.
Kana chirimwa chedu chenge chaibva ngatichengetedzwe kuti mhuka dzesango dzisapinde, ngatichengetedzwe kuti moto wesango usapinde, ngatichengetedzwe kuti mbavha dzisapinde, ngatichengetedzwe kuti idzo mhuka dzatochengeta pamusha dzisapinde mumunda zvakare. Uyezve zvichiri mumunda pane tupukanana kana tupembenene twesango tinogona kuya tichidya tiri kuchibage, chipfukuto chinogona kuya kunodya chodzikisa unaku neuremu wechirimwa chedu.
Varimi vechidiki vanoti vari kusangana nematambudziko akati kuti mubhizimusi rekurima, zvavanoti zvinovaodza moyo, vopedzisira vasiyana nekurima vave kutsvaga dzimwe nzira dzingavawanisa kurarama dzakafanana nekuita chikorokoza kana kuenda kune dzimwe nyika. Asi kunze kwematambudziko ekushaya zvikwanisiro aya, varimi vose munyika vakatarisana nedambudziko remvura inonzi inogona kurambira mudenga kana kuti El Nino. Varimi vari kukurudzirwa kurima mbesa dzinokurumidza kuibva kana kuti dzisingadi mvura yakawanda. Takamirira Studio 7 ndiri Marare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbo vamiriri vemabhuku Tafara mudare reparamende vaJames Chidakwa vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanonzi nezuro vakapambwa kutotywa uye kubayiwa Jackson risingazivikanwe kuti rainge riinei nevanofungidzirwa kuti vasori. Pasmon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Chidhakwa vanonzi vakapambwa nezuro Maneru, vakarohwa zvakaipisisa uye vakasiyiwa vatsikwa makumbo nemotokari. Vanonzi vakadzurwa motsi dziri mumusoro zvakapa kuti vasare nemavanga. Vakazosiyiwa vakandwa mune rimwe sango kuAuxuras. Vachitaura neStudio 7 vaAlbert Chidhakwa vati vari kurwadziwa zvikuru nekushungurudzwa kwemukoma wavo.
Tanzwa kukashikamadzwa nekushamisika nekurwadziwa zvakanyanya nekuona hama yedu James Chidhakwa anove mukoma wangu. Akarohwa, akapondwa pondwa miri yese, akarohwa sembwa yapinda mumba. Nevanhu vanofungidzirwa kunzi vanogona kuva vari muhurumende.
Vanongora nezvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vashora nyaya yekupambwa kwevanhu vachiti zvinonyadzisa zvikuru.
Vanganyura nyika. Nyika haisisina chimiro, haisisina kugadzikana.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa hasati audzwa nezvekupambwa kwavachidhakwa.
Mapurisa tisataona ripoti iyo. Ndichatotarisa kuti station yacho yakafanira kunge ichiwana ripoti vaana here.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch nemamwe vanoti vanopikisa hurumende yemuZimbabwe vakawanda mumakore maviri adarika vange vachipambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Zvichakadaro bato rezanu PF nasi raita musangano wepolitibro pamuzinda waro wezanu PF headquarters muHarare, apo mutungamiri waro vaEmerson Munangagwa vataura vachizivisa bato ravo nezveurongwa hwesarudzo dzemabai election dziri kutarisirwa kuitwa muna zviita musi wa9. Tevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati nyaya dzekuitwa kwesarudzo dzemabai election inyaya dziri mumatare, nekudaro bato ravo harina zvarinotaura uye zvekutaura nezanu PF hazvinei navo. Sarudzo idzi dziri kuuya mushure nekunge vari kuzviti ndivo vakabata chigaro chemunyori mukuru mubato reCCC vaSengezo Chavangu vadzinga nhengo dzebato iri mudare reparamende nemumakanzuru, kunyangwe vakuru vebato iri vachiti mutorwa. Asi vanongora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti bato reCCC rinofanirwa kusiyana nezvesarudzo rodzokera kuvanhu.
Bato reCCC ngariregedze kuzvinyengedza kuti pane chimuko, pane urongwa hwavashabangu vari kuda kuedza kubvuta bato reCCC kubva kuna vachamisa nevamwe avo vachitumwa nekusokoswa nebato reZANU PF. Chiripo ndechekuti kuparamende nekumakansura kusina chiriko.
Nyaya yematambudziko ezvematongerwo enyika muZimbabwe iri kutarisirwa kuzeiwa nesangano reSADC, asi hapasati pasitarwa zuva remusangano uyu sezvo musangano mukuru weExtraordinary Summit yeSADC waifanirwa kuitwa mangwana wave kunzi uchazoitwa panguva inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Mabasa ekuvaka ari kuitwa munyika anonzi ave kukanganiswa nekuda kwekukwira kwemutengo wesimendi uye kushayikwa kwainonzi ave kuita mune zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekuvakisa. Muzvitoro mairi kuwanikwa simendi inonzi iri kutengeswa nemitengo iri pakati pemadhora gumi nematatu kusvika kumadhora gumi nemasere patsaga remakirogiramu makumi mashanu kana kuti 50 kg. Mumwe ane chitoro chinotengesa zvekuvakisa ari panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center kumashandaland east vaonesti madzara vanoti vatove nenguva vachisangana nedambudziko rekushayikwa kwesimendi.
Kushayikwa kwayo nekudhura kwayo kuita tikutarisa sekuti ndikutarisa mahardware ndikutengera chinhu chemagetsi chimachip planting ndokunge munhu aona simendi avaka imba aplaster nekudaro manje kuti iri kushayika kana panenge yawanika yaita $15 bag rimwe chete. Mabhiridhi acho anokwanisa achitengewa zvinhu havachakwanisa, ari kuvaka wacho hatokwanisa, kapenda yachoyo haasina basa, plumber wacho hasina basa, electrician hasina basa.
Mumwe mushandi wemwe kambani inoita zvekuvaka iri muHarare asina kuda kudomwa nezita achiti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti kudhura pamwe nekusawanikwa nyore kwesimendi kwadzosera shure mashandiro avo sezvo vaive kushaya mabasa ekuvaka mumazuva ano. Vachitaura vakazvimirira vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komalisa vari Joyce Ngwenya vanoti kushayikwa kwesimendi pamwe nekukwira kwemutengo mucherechedzo wemamiriro anenge akaita upfumi hwenyika.
Saka zvese izvizvi zvinokanganisa nokuti kana tabutaura nyaya yedu iyaiya yamasanctions zvichireva kuti pane mamwe mainput anenge akushayika manje toona kuti nyatiri dzamagetsi dzinoonesa toona kuti dhora redu riri kuramba richireruka. Saka zvese zvinokonzeresa kuti maconstruction materials ange achishomekana asi ndingangoti hangu kwaiko zvino zvinangu zviri zvekuti masimendi kambanizi mashoma ane cartel. Saka vakaita sekuti zvinhu zviri kushota mitengo yachino tikwinirei muchaona haivi kuti kana zvikazonzi aiwa mutengo wesamendi one dzingauti svikakusvika pa$18 kana kuti pa$20 haisi yatajavi kuwanikwa.
Saka dambudziko iri riri kukonzerwa nei? Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute Dr. Prosper Chitambara vanotsanangura.
Tiri kuona kuti munyika demand yesimende iri kukwira zvakanyanya zvichikonzereswa nekuwakwa kuri kuitwa mainfrastructure projects ari kuitika even tine mahousing projects akawanda ari kuitwa nemaprivate developers even mawana mainfrastructure projects ehurumende madhamu maroad zvese izvozvo zviri kuita kuti demand yesimende ikwire zvakanyanya.
Dr. Chitambara vanoti chimwe chiri kuwedzera kukwira kwemutengo wezvinhu munyika kusanganisira cement kusagadzikana kwedhora remunyika.
Then mitengo zvakare taona mitengo ichikwira zviri kukonzereswa number 1 nekukwira kwaita mafuta edzimotikari zviri kukonzereswa nekuderera kwaita even mari yemuno kunoita kuti zvavanotenga zvekugadzirisa zvinge zvichikwirawo zvavanotenga kunze kwenyika. Saka zvinoafekta mitengo yezvinhu zvinoafekta mitengo yesimende. Saka ndo zvatiri kuona pane ino nguva demand iri kuramba ichikwira uye zvakare cost yekuproducer simende iri kuramba ichikwira zvichikonzereswa nekukwira kwemacost drivers anosanganisira nyaya yemafuta.
Munyika munonzi mune makambani mana chete ari kugadzira simende pari zvino anoti Pretoria Portland Cement Zimbabwe iri kuvulawayo, Seco Cement Limited muHarare, Sino Zimbabwe Cement Company iri muGweru, Nekaya Cement iyo yaimbozivikanwa seLafarge Cement Zimbabwe iri muHarare. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumakambani aya sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Cement yanga ichimbowanikwa munyika inonziwo yakawanda yacho yanga ichibva kunyika yeZambia. Musakanganwa chirongwa The Connection na 8 p.m. apo tiri kutaura nevechidiki nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika paine kunetsana pakati pezanupf neCCC. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyemina Tavoka Ncube.